kama we South Korea ne Zimbabwe wanga usina kunyanya kusimba kumashuro kana uchitonyanya sotanga unototanga ipapapa kama wanga wakasimba kubva kunyanga mkoa wehondo kama we Zimbabwe ni North Korea
kune noro hondo inoti Zimbabwe apo North Korea apo South Korea apo ni dzimwe nyika dzavanodyidzana nadzo pakamira sei
ndoda chatingangodziza mune zviri kuitika ndechekuti nyika yezimbabwe inenge iri kungotsvagatsvagawo haina painire painoti ikamira apa ndo patinoiwana iri mangwana nekuda kwekuti South Korea inoonekwa senyika yakasununguka pane zvetengesero haiiswi kuivirana China rana Russia inotoiswa kunyika dzekumavirira nana America inoiswa kudirana China ne nana Russia in North Korea apa pavato inda South Korea apa ai kune kwakungoratidza kuti ai chapwa nyama chero kwa zvaitira ikoko ndo kwatinoenda
saka Zimbabwe inogona kuwadzana zvayo ne North Korea uku ichiwadzana ne South Korea uku zvichitofamba hazvo zvakanaka here
mamirira akaita zvematongerwo epasi rese kana kuti geopolitics ndekuti ukaonekwa uchidyidzana nerimwe rutivi zvinogona kushaisa shamwari kurutivi rwedzimwe nyika dzaka idzo dzandiri kutaura dzine masimba akati wandei tine mienzaniso yakawanda South Africa chaiyo yakanga yapinda pana taisireva nenyaya yekupikisana neIsrael kana nenyaya yekusatsigira Ukraine saka zvino kutopinzisa pana muna tairisire izvozvo ende mamiriro akabva akaita izvozvo izvi ndiri kuona sekuti zvinogona kuita kuti ukama hwawo neRussia nana China hutapudzike zvishoma.